Zimbabwe yashamisa pasi rese nekurova Pakistan nerun rimwe chete nhasi masikati mumutambo watambirwa muPep Stadium Australia weT20 World Cup Super 12. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawrence Singende vanoti machevrons adadisa nyika yese nezvaaita izvi.
Kwata iyi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Hapana kusanganisira vateveri vechikwata chemachevrons chacho angachitarisira zvabuda mumutambo uyu. Asi Zimbabwe yasandura mafungiro aya ndokukunda mumutambo wayo wechitatu mushure mekurova Ireland neScotland. Vakanda maranzana nemakumi matatu vachitungamirwa naShaun Williams uyo akanda makumi matatu nerimwe chete. Vakawanda vanga vave kutoti Zimbabwe yarohwa. Asi machevrons aramba kutambira izvi ndokudzvinyirira Pakistan mukukanda maranzana nemakumi maviri nemapfumbamwe chete. Izvi zvave kureva kuti Zimbabwe yave nemapoints matatu kubva mumitambo miviri yakaenzana neSouth Africa iyo yarovawo Bangladesh nhasi zvekare. Murairidzi wemutambo wecricket Edmo Mutetwa anoti Zimbabwe inokwanisa kutora mukombe iwoyu vanhu vakarivara.
Zimbabwe vanhu ngavasaitarisire pasi. Zimbabwe iri kutamba zvakanaka, iri kugona. Tinotenda Jeff Houghton nekubatanidza kwaari kuita chikwata chake. Vana Pakistan hatichatarisi, because hatichatarisi, tirungorova matinzisi. Tichahwina mukombe wevanhu vasingafungidziri, nekuti vanhu vari kuti tisuma underdogs.
Zimbabwe yasarwa nemitambo miviri mugungano iri neIndia pamwe neBangladesh iyo vari kutamba nayo nesvondo. Asi mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaShakespeare Muzamindo vanoti Zimbabwe haisisina chekutya nekuti yatoita kare zvaive zvisingatarisirwe.
Aiwa paInstagram tiri kutongohwina, hatina kana fresh. Tinazoona nematambiro ati timu yedu yezi hatitohwina, hatina kana fresh kana dii kana hatitombovhunduka this time.
Murairidzi wechikwata cheRwanda chevanhukadzi asi achibva muZimbabwe Leonard Namburo anoti Zimbabwe yakasimba zvekuenda kure makwikwi aya.
Mukatarisa timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket, then ine experience yaRaza, Shaun Williams naCraig Ivan. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Kubva makundano aya atanga Zimbabwe yarova Ireland, Scotland nhasi Pakistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.